Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechina, chikunguru 11, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaJames chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e-2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubikita ravharira mutirongo mutevedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipanya iye.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazo gofa vapa mutongo wekuti vaScala avari kupomirwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchada Hama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taitaisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare rezimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare rezimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchichisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vaScala vabudise vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchade Hama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naMuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvinezvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu, asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatisi yebheiri kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaonekwa vari kuenda. Vativo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchada Hama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane Umwe utungamiri padare apo, uwa unosanganisira murongi we misangano, va Amos Chibaya, vati havana kufara ni mtongo kwenisuwa mungu wavu mutirongo, waka mirira kutongwa.
Tunonza kusafara, tunonza kutakutikana, dai zuchivirada ya ato kumbra kutaito chifu. Chikumbira cha chikini chukuti ato budiso nasi because the 48 hours zacho zangu zakwana nini ya yanga kumbrena na yukuti anakubatwa mushi taka judgment yacho anakuyenda mushi tunza kusafara tukuchema nae nara buskala
ime nengo ya MDC wala kumoshi nopuza wati mosha irupo mira waskale ndee na ando
zakuti amba zisi mosha zino kuna kunzino tendero zinga wana zinga rarama mukoti nukuti nyaya yu mkaitarisa inyaya yu zunu kwa parali uwe mkaitarisa kutine maka MDC chirarama MDC nunararamera kubisa zanu PF kutitunze utongi wejekerele mwenyeka so kutauru kwa kemasho kwe kuti tunuda utu urumende ilipo ive ajizi zunu sungisa kutauru kwa kemasho kwe kuti tunuda utu wamuna ngagwa wavi ajizi zunu fana kusungisa nukuti wamuna ngagwa waripo pachigaro nekuti vakatombobviswa vamugabe pachigaro so kubviswa kwaamunangagwa haisi mhosva ndochokutanga kubviswa kwaamunangagwa zviri pamutemo zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemdc so vasikala havana mhosva vasikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusu vana vezimbabwe
hurumende inoti vasikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika Vasikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri vatsigiri vemdc vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavasikala uye pange paine mapurisa akati wandei pada Nazi kudarika mangu mazuwa ndakamira studio 7 masvingo ndini Gandri Maramba
vemabhizimusi pamwene vemasangano akasiyana siyana ane chekuita neguta reBulawayo nasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazee nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura uko kunonzi kwatora nguva yakareba mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura kuti tinzwe mafambiro aita musangano tabata vanyoni kuti vatsanangure
ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuproblema
saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi
isisu tatenda council ne stance akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabusinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders saka vakizoenda kwairi program iripo problem iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureweyo needs attention rehabilitation saka they presented the situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that my businesses anoendera pamberi echiwana mvura
saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa necouncil
yes tagutsikana to the extent yekuti baitsvina kuti vari kuita kuti vati attend to problem iripo but tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure inyaya yakagara iripo Bulawayo yaita makore 125 and up to now still dealing with the problems of infrastructure. Tiri kuti city council ne government, national government, vanofanira kuti vaite come together vasolve nyaya yemvura iyi kubhuye once and for all. because it will affect our production of my company, and at the same time, you know, going to chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizimisi enyu?
Magetsi that's another nyaya inesa zvikuru, and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water will need magetsi, and kana kusina magetsi that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem DOA production again kuti most of the time hakuna magetsi and therefore production not get.
Saka vekanzuru vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvokuti mungawana mvura.
Pari kutazura vhiki rinouya, pari kuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni. Vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuro yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine dzakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance utungamiriri unenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana kuhunhu hwatinahwo muchimiro chatinacho nemumuono watinawo. Izvo ndo zvakatiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemazimbabweni kumachechi vemadhishe vavechidiki mastudents vadzidzi vashandi vectu vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa idzi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavo apa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi nyika inofanira kuenda kupi.
Ndo mareforms atida kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadii hazvokumirira 2023 kurengwe kwaakure nekuti tasigadzire nyaya iyi. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvinoda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei izvi munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo towirirana kuti kana tichiparana mikana topanana mikana. Kana kuri kuti tombotondosetekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu vakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kunhere. Nhere kurakidza kuti kune pwere, pwere kurakidza kuti musha uri kukura hauna vatana chete. Une madhara, une vabhezera, une mhandara, une majaya, asi une pwere woka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka unoradza upenyu harisi dongo kaeri unongoti vii asi takabatana.
ziva tunga miri ziva nenduramu. Pasikala mtunga miri wedi akabatwa ne hurumende iyi yamunangagwa yanga ichingozviita yakazviita kuna vahwende ikazviita kunana mutingwende ikazviita kunana Joana Mamombe maMP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopuwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisati vhunduke nazvese, ndo dhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nhasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadza zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uko zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete nditi ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaupfumi hwekutambira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzegwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvinhu zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana tikada kuudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvinhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi zvino iko zvino patakazoita new dispensation apa tava nevanhu vari kuti izvo ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose tine vamwe vari kudhonzera mberi toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira
vamudzengi munoti kudii manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi kusingasvike zvinhu zvichanaka chete
hongu iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka tine tarisiro tose yekuti zvichanaka asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isu tichiramba tichikohomedza nedemo tichirova nedemo ngoma tichiti ichanaka ichanaka hatingarambi tichidaro izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu asi mamiriro azvakaita izvozvi tinenge tiri kurova ngoma nedemo ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvi zvakatanga kare ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe kana tava nehurumende itsva tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare asi kana takazvitarira izvozvi hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa
vachinyoka hanzi hapana musiyano apa zvimwe chete
zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudziwa kuti mudondo umo mune goritoto unongoramba uchingofunga kuti pose paunoona zvin'ai zvirimo unofunga kuti pamuke goritoto riya ririmo asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo ukanyatsopindamo uchitarisa unoona kuti hapana chirimo takaita sarudzo gore rapera yakanaka yakabuda zvakanaka
vamudzengi
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo takabva paitwa kuvurawa kwevanhu izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho
vachinyoka munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana
hai bodo iyozvo handiiwirirani nazvo nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa hongu kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu ava vanhu vouyu tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu hongu izvozvo gona kubetsera nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vanga vari Gweta uye vari nhengo yezano PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kugweru manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 munhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe netball team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 netball world cup mangwana apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka Akirukariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vapamise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya hapana tinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwatara chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunotsitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti murari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda, vose vasikana vari mukamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndivachoti wakafara manjosi pane yese yatinayo atisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoizi chitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoizi ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru weNetball mangwana kuLiverpool.
Sora nani uye zvemuri kupi?
Mukusora natariro mbendane ndiku kumondorongezi.
Kumondorongezi kwakadiko?
Kumondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister tariro
saka. Ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatinongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba tinongodawo zviri nani. Mari zvavo tangangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri?
Munotamba netball kunoku.
Munotamba netball, mukutamba paposition ipi?
Ndikutamba pashuta.
Makadiko tese pavhirasi.
Aiwa tiri wadi, tirikutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutana namufundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu chenetball chinowina. Tinotada kuchikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Tinotakakundikana kuenda World Cup kokuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAFCON. Saka ndiimba kuti chikwata chenetball kokutanga chinoina nokusemi zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga poga vaifamba, ndaifamba navo panguva yari achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hallo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Chimbotitaurirai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga ma macho musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudara saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo then ivonyatso simbisa ma wing defender nema defenders acho then mashooter ari prepared
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngati tsanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei
musakangana kuti tiri kutarisa nezvechikwata chema James ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri komo
soku izika disenda baku VOA Ndebele amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi e-product asebenzisa amanzi nxase kungela manzi akusukuthi akusena production company ifuna ukuthi izale ngalokho yalo kuda kukuta abantu batshele imisebenzi kakelo kungela manzi njalo kube lendiyaba isithakelayo yezizintalangasei
abekansili yakobulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi
hayi amaofisi abewakhile ngabafana babevula amaofisi ngabuyele emsebenzini
umabhalane omkhulu wekansili yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakobulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi abenhlanganiso ezizimeleyo iziphathamandla zikahulumende abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube umama Judith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce umoto waphinda waba lo town clerk zama engineer we lo director of engineering services uSimela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation ungathike singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lwamanzi lunginjani kobulawayo kodwa-ke abantu bonabemba balitshele yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano
kuyini okuphume kuwo kuyini abalitshele khona abalithembisa khona
so-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono sebebuyela nje ku-watershed yokuthi khona le 48 hours kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibatshayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokhu kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas so sibakeli ukuthi abakontinue besenza njalo thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo ngoba kukhanya ngazathi city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kumaprojekti athize angene asinesentini yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa ke khonapho ukuthi into ekuthiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi kuyakusisa ukuthi akusela production ku-security company ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendlela esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet kutho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi losupho olunjalo ngoba i-city council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa ezanzini emsebenzini kutholakala amanzi. Usupho olukhona ukuthi ama-gist ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayizikale ejike kufunakala ama-gist kuke lama-gist abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansili afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela lokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci yamahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yadele ofisini uthene uzengisweza ngesuspension. Uzengisweza ngesuspension njani? Wena emthethweni mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya ngikuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhe i-process esiyo. Ungalibumbukanisela lapho kutheko olumnyaya. Usuthatha ukuthi ubuya ngesuspension kunamandla bani wona ongasuspenda even kungela kathi i-resolution.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngekhaya zokuthola ama-ofisi akhiwe. Kuhamba njani?
Hayi ama-ofisi ngabewakhile baba kuthi kusasekuseni ngavukela ngidinga abafana babevula ama-ofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kanti ngisuspenda ngakababenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukususpenda lo ozama ukususpenda ezinika amandla ongasiwayo ukuthi wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile ema-ofisini khonapho?
Emile ema-ofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi mina ngiyazingelela ema-ofisini njengofisika mini asuspendona because ngisuspendile kayikho emthethweni ngiyangena.
Ye, sizokuthiwa lo meya ikutheni?
I just said to him,
ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya ngiyosuspendayo umthetho
uthi mina suspecta umeya awuthi uthi suspecta u deputy mayor uthi umeya gakho elive official warrant ukuthi deputy mayor asebenze yakhe bene state uthi anga suspecta uthi akhakhe angisenze ngimnike nje lapho ukuthi suspecta ngiyinjalo lokhu vela ukhajeli lokhu
singathi ke hayi uyabo usemsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini tu.
Ye, kodwa kwenziwa kuyini? Kwenziwa kuyini konke lokhu baba tu?
Baba Dube, izinto zakho zingeni. Hayi, ngithatha uthathi kabizi. Yiyo ke manje number 1 kodwa bayifihla nami nje Dube. Yabe sesaba ukuthi ngithule ke chabe chabe. Manje ngicela sesithule ke chabe chabe. Labanye abantu abangisupportayo abangalandi chabe chabe. Isebenzi mina ubusebenzi njengoba mina nyala chetisa.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakobulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe ReLoad luveza indlela ezinhlanu ibandla leli ligangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union, eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye, kukhankasela ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane nelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as...
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nasi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqhila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakale kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela ne-National Party alikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ephalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-ReLoad lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabeleni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa bone ngani ngiyeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like u-President ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho okukhulunywe ngupresident. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini sizwa ukuthi thina sifuna kube njani. Yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-reload besithi kuzakuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcwethi kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla, aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye-MDC i-reload sizwile, iyahlabusa nxa uyilalele, kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku, elizweni lokhe lobungcindezeli, elizweni elokhe sile dictatorship enkulu lapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethe i-blueprint, kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela mandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona bezakwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengela mandla, angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuice ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphelela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama, sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa, esinye sivikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterloh Sisiziva sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. USikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. USiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. USikala ukelelwe emaswingo kodwa uSiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isivambiso sebail. Sebengamachumi edlula bili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Ngabe MDC besithi ukubotshwa kukaSikhala loSiziva ikubahlukuluza abezanu PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli weInsiza South edale lephalamende engowebandla lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisiloqala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akuselamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udumo lolu uzolusiqalisa enzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala. Okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnotho lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu. Kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshuku nje yokuthi akhulume ngodubakilo khona abe sesesaba. Kodwa khonokho akusoze kusebenze.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhona u-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sithi ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MDC, ngoba umthetho obewazi uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugenqula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozikwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC, laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF, laphana kuhlezi ubani lobani. Bangaqalisa ukuthana ngemva kwenkulumo enjana sizakuthini. Singakhangela ezinye inkulumo ezaba khona kuma-Tutslana nabanye angitsho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni, ngoba lathi njenje njengeZANU-PF sikhangela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe nxasembusweni, lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi nasingakhishwa ngodlakela asikhitshwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo, uMgabe esabusa kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwasisa, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende kezane kaphumi selehlulekile phela. Lingena embusweni isinkwa siyi-$2 nanhlanje siyisiyi-$10, langena embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30. Kanti noma kuthiwa ulimhlanyo lwengutsheni luzamutshentini kokurongi lokho. So esho kutshoyo ukuthi lanxa ekulumile u-Honorable Skhana ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo,
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha sikusho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofanisikhandi lokho okunenginika ukuthi
athi ugaba emkhiphanga ngodlakela.
Honorable Khumalo, engikutshoyo nami kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
uMgabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga?
Hayi, lo ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona
yina lingakwenza baba Nkomo uright uMgabe. Hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho, but uMgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezisemthethweni.
Sasisonke Sheraton mina lawe sikhuluma nje amamlunga ePhalamende uthi ubaba umgabe sehlwile ngezizathu ezakhandiswa zazisasekelwa ngubani u-honorable Maridadi sathi sonke honorable Khumalo. So ngalendlela uthi sesingathi umgabe asimfosanga umgabe
umgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sedlulekile angithi
kwenzakala eParliament honorable Khumalo sisonke la ukhuluma khona honorable Khumalo so leka umgabe asifake eceleni asikhangele ngale ukuthi khona umnangagwa bafuna ukumthipha ngenkani.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we Insiza South edalele parlamente. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo ledalele parlamente. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika u-Ezra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqwe lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe, uZulu sekuthembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yetu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far in netball. Abantwana laba basifake emapini sibili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Ongamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngoku fundraiser, siyane sikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizeyosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, uma preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group, the team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe lamavuvuzela yethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo oqala lihlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqinana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Imele Studio 7 Liverpool, ikamra mweza Jesus Banda.
Siyabonga chisa litiege indlebe uza kuba esipha okwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.